manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina mbudzi 29/2018 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vachitaura pamusangano wavaita nemadzimai pamwe neshirikadzi mazimbabwe.
Zviuru nezviuru zvevanhu zvinouya pakuratidzira kwarongwa muHarare nebato reMDC nhasi richiratidza kusafara kwaro nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi.
Kana vari baba vangu vachizvimbisa nhasi ndauyawo kamai ndikukumbira kwavari kuti aiwa vana baba masingo wee regai kutirodzera vana vedu vachiri vadiki takatarisira kwavari nouumbi wachakuchengeta mangwana
mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa voyambira kuti varume vanoroora kana kurodza vanasikana vasati vabva zera vacharangwa zvakaomarara kushomeka kwemafuta edzimotokari kopararira munyika yose Studio 7 yoita hurukuro nevagari vemubulawayo mangwana iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Bato guru rinopikisa reMDC raratidzira nhasi muHarare richinyunyuta nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi. Bato iri ranyurirawo tsamba yenyunyuto kuAfrican Union neSADC richiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe. Asi kunyangwe kuratidzira uku kwafamba zvakanaka, mutauriri webato iri vaJacob Mafume vanoti vakuru vebato iri vari kutambira mashoko panhare mbozha ekuvatyisidzira. Mashoko aya anoti zita rangu ndinonzi death my freedoms nema rights amunoda kukoshesa aya be careful kuti security in numbers haiwanzobatsire kana wawega we are gunning for you atinokwanisa kubata mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa mutoreri wenhau Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera
Achitaura mushure mekuratidzira kwaitwa muguta reHarare, mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vati chinangwa chavo chikuru change chiri chekuratidza kuti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa havasiwo vakasarudzwa neruzhinji kutungamirira Zimbabwe musarudzo dzakaitwa muna Chikunguru.
Makavhoterani paupresident! Hamuna kuvhoterani paupresident! Hatisi kuzorwisana navamunangagwa nefuti nokuti futi hatibhilivhe mairi vhoti yedu ndo futi yedu futi iyoyo yakarira musi wa 30 July ndobva yapfuura corruption ndobva yapfuura uori ndobva yapfuura nhamo ndobva yapfuura kutambudzika yapfuura kutambudzika yakapfuurawo navamunangagwa kureva kuti mumiririri wenhamo akanzi nevhoti hakodzeri kuramba achitungamirira
vachamisa vatiwo kuratidzira kwanhasi inongovanzwisa chete vakati kana matambudziko akatarisana nenyika akasagadziriswa vana vezimbabwe vacharamba vachiratidzira mumigwagwa
iri demo inzwisa inhanganyaya yokuti nyaya yedu ikasapera tinoramba tichinja magiya tichibva number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 tozosvika chaipo chaipo
Vachamisa, avo vanoti nengo dzebato ravo dzasvitsa tsamba yenyunyuto kudare reparamende kusadak neku Africa Union, vati matambudziko akadai sekushaikwa kwemafuta ekufambisa dzimotokari, kushaikwa kwemari nemamwe matambudziko akatasana nenyika zvinopera chete kana munyika maita nhaurirano.
Chakutanga tiri kuti hatigadzirisei nhaurirano wamunangagwa. Musatya kuti titaurirane nenyika vanhu varambuswe. Onai munyika muna peturo. The crisis in the country is a crisis of governance. It's a crisis of confidence. It's a crisis of legitimacy. It's a crisis of leadership. Nyaya inogadzirwa sei? Uyai tibatane. Vane ushoma hweleadership nesu vane wakawanda. Toonesana. Tokupai mazano. Toenda mberi nenyika.
Vachamisa vati bato reZANU-PF harigoni kuendesa nyika mberi, vakatiwo vanoda kuti vanhu kusanganisira vashandi vehurumende vawane mihoro nemari yekunze uye mari dzemitero dzimwe dzibviswe.
Hatisi kuzozorora kusvika vanhu varegera kupirwa mari yavo 2% yakumbira vanhu.
Mozvare Shupikai Mutizwa varatidzira vaudze Studio 7 kuti kutambura ndiko kwavasunda kuti vabatane nevamwe mukuratidzira kwanhasi.
Yachandisunda inhau yeZimbabwe ikonomi yedu inomira zvakanaka. Sema new generations, tinoda a new beginning, a new Zimbabwe. Tatambura nenhamo.
Vatonderai nemaramba vanga varipowo pakuratidzira vachema chema nekushaikwa kwemabasa munyika vachiti nhamo iri kurova vechidiki yave kuvachembedza.
Taneta kutambudzwa, takumbodawo kugara zvakanaka wedu, please. ZANU-PF ngaisiyanewo nesu, vana vadiki takuita senge harahwa nenhau yekushaya.
Kuratidzira kwanhasi kwaitika murunyararo, asi mapurisa nemotokari dzinomwaya mvura zvanga zvakadzvagwa mudhorobha. Kunyange hazvo bato irange richiratidza kubatana, mumwe mutevedzeri webato iri vaElias Mudzuri avo vakaenda kuState House nemusi wemuvhuro vakasangana navamunangagwa vasveveredzwa nenhengo dzebato iri. Asi vamudzuri vanoti vakaenda kumusangano uyu senhengo yedare reSenate. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tichiri panyaya iyi, munyori mukuru wechidiki muZANU-PF Youth League vapupuraito garepi vaudza Ivan Zininga weStudio 7 kuti nhasi vange vakachengetedza zvivakwa pange pachiratidzirwa nevatsigiri veMDC ava.
Isu tichiri panzvimbo tinoshandira kubato nekune mabusiness interest edu semusangano weZANU-PF. So mayouth edu ariko vakamirira vachitarisawo kuti hapana vanomusikanzwa here saivava vangazosvika panzvimbo idzodzo vakaita zvisina maturo, sezvo tanzwa kuti ivo vanhu vasina maturo nomukuru wavo. Saka takangotarisa kuti tione, handisi ndanzwa hangu nzvimbo dzose kuti dzakamira sei, asi ndinovimba kuti patiri isu tinokwanisa kudzivirira nzvimbo dzedu, tinokwanisa kuudzawo mutemo kana pangada kuita maitiro atisingadi, asi kufunga kuti haana kukodzera runyararo, tinobva taudza vanozviita vana mazvikokota wazvo kuti vazvigadzirise.
Panguva yapfuura pakamboitwazve kumwe kuratidzira kwakazopesera zvinhu zvopiswa, nzvimbo dzoparadzwa. Hatina here zvimwe zvati zvaitikawo zviri pedyo nekubato kwenyu nhasi?
Hatisati tanzwa izvozvo. Ndopandiri pabato iko zvino, handina chandati ndavona chinoratidza kuti pangava nechakaipa.
So mukuru wevechidiki, mashoko enyu kune vechidiki veZimbabwe?
Vechidiki veZimbabwe vanofanira kuziva kuti nyika inoenda kushandirwa. Iko zvino chitima chofamba, Zimbabwe yakuinda mberi. Tiri kuona vamabhizinesi vakawanda vanoda kuti vashande nevechidiki ivava vachine simba rokushanda kupedza nguva nesimba muchiita izvo zvisina zvazvinouyisa sadza patafura, hazvina zvazvinobetsera. Iko zvino kutobatana navashandi, vashandi vanotungamirirwa nomunhu unonzi Emerson Mnangagwa. Haanei nezvepolitics, unoda rufaro kuti vana Zimbabwe vanhu vekubudirira Saka iko ugoka tishandi na itimbo siya zino kireta kuhuwa, kutukana, kuvengana zese iza zina nguwa Mzimbabwe iko zinisi.
Monyori mkuru wechidiki msanu PF Youth League va pupura ito garepi vari parunare muarare na Ivan Zininga we Studio 7. Mapurisa nevasori vanonzi vakamisa kuratidzira nekuendeswa kwemagwaro enyunyuto kudare repamusoro redzimhosva rekubulawayo kwakanga kwakarongwa nemamwe masangano emudunhu rematebeleland anorwira kodzero dzevanhu. Masangano aya ari kuda kuti hurumende iongorore nyaya yekuurayiwa kwevanhu vanonzi nevamwe vanodarika zviuru makumi maviri munguva yegukura hundi kumakore ekuma 1980. Kuratidzira uku kuri kuuya panguva iyo mumwe ishe wekufila busi vavezi maduna vakanyorera tsamba mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nebazi reunited nations vachikumbira kuti nyaya yegukura hundi iyi igadziriswe nehurumende yezimbabwe. Vamunangagwa vakamboudza nepenyuro yeCNN muna Gunyana kuNew York kuti vakagadzirira kugadzirisa nyaya iyi vachitambira zvinenge zvabuda kubva kuCommission yeNational Peace and Reconciliation Commission. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba kana mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati nezvenyaya iyi sezvo nhari mbozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano repost independent survivors trust va Felix Mafam.
Ndine urombo zvikurusa nokuti nyaya yegukura hundi haimbofa yakapera pasina kutorwa matanho anofanira. Munoziva kuti vamanhlanje vane komishini iri kuitika mazuvano yokuti vanhu vakapondwa sei vatanhatu kuHarare. Ini ndakava mumwe munhu akapa humbo hacho. Ndakatamwa zvikuru kuti ndakabatikana nenguva yachihamba kwekomishini yakanga ichiongorora kuti iko kuntumbane Zipra nezano mubulawayo vakaurayana sei chii zvakanga zvaitika. Ndikazobatikanwa zvakare nekomishini yainzi Dumbu Jena Commission. Saka ndofunga nyaya yegukura hundi iri kutevera izvozvo kuti vanhu vashomanani kuHarare vakapondwa. Haiwa tireve kuti ushoma zvinoreva kuti vanhu ngavapondwe.
Munoona here sekuti hurumende iripo iyi ichazobvuma rimwe zuva kuti igare pasi nevanhu vari kuchema chema nenyaya dzegukura hundi pagoitwa nhaurirano dzinoita kuti zvigadziriswe?
Asi hurumende yamunangagwa yakanga iriyo yamugabe namunangagwa nguva yegukura hundi yakaramba haizi kuda kuti zvinhu zvegukura hundi zvitaugwe. Asi vapedza mari nemazana nemamiriyoni vachiongorora kuti kuHarare chii chakaitika. Zvinhu zvakanaka chose. Saka vanhuwo vehama vakaurayirwa hama Peni nevamwe vachiri kuchema vari kutiko ngavatora advantage nokuti kune komishini hombe yakaitwa navamunangagwa kuti tiri kuda zvegukura hundi zvitaurwe tiongorore nokuti vamwe vanhu vachiripo.
Notiwo kudii nekurambidzwa kwevanoda kuratidzira nezvegukura hundi nemapurisa munyika?
Mapurisa zvaakaita zviri kunze kwebumbure remutemo.
Avo vanga vari mukuru wesangano repost independent survivors trust va Felix Mafa vachitaura parunare mubulawayo na Ivan Zininga we Studio 7. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Munangagwa vashoropodza zvikuru varume vanorora vanasikana vasati vabvazera pamwe chete nemhuri dzinorodza vana ava vachiti izvi zvinofanira kunzi zvimiswe vachiyambirawo kuti mutemo uchaomeswa. Kuti tinzwe nezvenyaya iyi ngatiendei kuna Gandri Maramba.
Vachitaura pamusangano wavaita nemadzimai pamwe neshirikadzi masvingo nhasi amai mnangagwa vati varume pamwe nemhuri dziri kuchikora kodzedze vanasikana vachiroora nekuvaroodza nguva isati yakwana vanofanira kurangwa zvakaomarara kuita kuti dambudziko iri ripere. Izvi zvatsigirwa nemadzimai anga ari pamusangano uyu, vamwe vavo vachiti vanotyora mutemo nekutyora kodzero dzevana ngavatongerwe rufu kana zvichibvira. Amai mnangagwa vati vanhu vari kuroora kana kuroodza vana vadiki ava vari kuvatorera upenyu hwavo uye vanovaisa vana ava parumananzombe rwerufu kana vachinge vava panhumbu.
Kuroodzwa kwavana vari pasi pemakore hurumende haisi kubvuma, isusu vana mai hatisi kubvuma. Saka hatizivi kuti ari kuzvibvumira ndiani, nokuti nhasi azotaura kuti sahatidi kuti vana vedu varohwe vari pasi pemakore. Kana vari baba vanga vachizviitisa, nhasi ndauyawo samai ndirikukumbira kwavari kuti aiwana baba Masvingo wee, regai kutirodzera vana vedu vachiri vadiki. Takatarisira kwavari nokuti ndo vachatichengeta mangwana, ndivo vachava mafirst lady enyika, ndivo vachava maMP, vachava makansela, vachava noutungamiriri hwakawanda hwakasiyana siyana. Asi kana abvaruka saizvozvo haana kuzoenda kuchikoro. Dzinza rafa, nyika yafa, nokuti nyika ino urwere haina kumberi kwainonya kuenda.
Amai mnangagwa vanoti nyaya dzekuroorwa kwevana vasati vabvazera munyika yose dziri kukwira zvakanyanya. Dunhu remashonal and central richinzi ndiro riri pamusoro, dunhu remasvingo riri pachidanho chechina. Vamwe vevana ava vari kuguma vatapurwa zvirwere zvepabonde zvakaita seHIV and AIDS. Amai Florence Chwera vemusha wekwamucheke vatsigira amai mnangagwa pakuomesera vanotyora kodzero dzevanasikana.
Ndoda kutenda namashoko ataugwa nafirst lady, asi andirwadza pakuti vana vanobvaruka ane 14-15 achida kuzama kubudisa mwana otsemuka. Madokta first lady vati madokta ositambudzana nenyama kuti dzibatani kudzisona, handiti zvinhu zvinorwadza. Inoona sekuti zvakangofanana nokumurume uyu waita medhi amoni. Inoona sekuti mutemo dai vanhu ava anzi munhu wauraya munhu ngatongebwe zvinofanana nomunhu wavo wauraya, because ifungako kana dokita akakonwa kubata nzika naizvozvo munhu wafa, handitika mutemo ngausimbisiwe.
Vanorwira kodzero dzevechidiki vanoti kuroorwa kwevanasikana vasati vabvezera munyika kuri kukwirawo nekuti vanhu vari kuomerwa neupenyu munyika, uye vamwe vanotevedza zvechitendero sezvimwe zvita zvechipostori netsika dzechinyakare. Murwiri wekodzero dzevechidiki mumasvingo vaThomas Mbetu vatenda kuti kusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika kwapa kuti zvinhu zviipire vanasikana.
Kune vamwe vezvitendero vanoti kwanzi taudzwa nemweya kuti tiite seizvozvo zvatinenge tichiita, izvo zvisiri izvo, vari vanhu vanenge vachingoda vana vasikana vadiki chete. Kwoita futi tsika vamwe vanoti ndiri mambo, ndinofanirwa kuwana vakadzi vakawanda, ndinofanirwa kuwana vakadzi vechidiki.
Amai mnangagwa vati vachasvitsa zvichemo zvemadzimai aya kuhurumende kuti mutemo uvandudzwe nedare reparamende woomesera vanoroodza vana vasati vabvazera. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandhi Maramba.
Zvaiitwa Lupane woye, tinotenda nekutitsigira kwenyu muhurukuro yepaLupane Women's Center. Iko zvino totarisa Bulawayo matatoti pacha tichigadzirira gungano remangwana muchishanu musi wa30 Mbudzi 2018 veVoice of America Studio 7 takabatana neveMedia Center tichenge tichikupakurirai hurukuro pamusoro pekusimudzira dhorobha reBulawayo, iro raizivikanwa nezita rokuti Want to Use ya Tunga, zvichireva kuti dhorobha rinotipuka utsi nemhaka yemafekitari nemaindastri yakanga arimo. Asi zvese izvi zvakapera nekuti mafekitari mazhinji akavharwa. Naizvozvo muri kukokwa kuhurukuro iyi kuti zvoitwa sei kuti mafekitari aya adzoke vanhu vawane mabasa. Sanganai neni wenyu Prakudis Jeremiah mangwana nemusi wechishanu Mbudzi 30 2018 paRainbow Hotel muBulawayo kubva na 5:30 kusvika na 7:30 manheru. Hurukuro iyi tichaitepfenyura ichiitika ipapo padande mutande repaFacebook, pamapeji edu eVOA Shona, VOA Ndebele neVOA Studio 7. Musapfuurwa nemukana uyu wekupa pfungwa dzenyu vagari veBulawayo kuti zvoitwa sei kuti mabasa adzoke mudhorobha iri.
Nyaya yekushomeka kwemafuta ekufambisa dzimotokari iri kuramba ichipararira munyika zvapa kuti vakawanda vapedze nguva yakareba vari mitsetse yemagaraji kwete kuita basa. Hurumende inoti mari yekutenga mafuta edzimotokari yavashoma. Mugozi yanyaya iyi Tabata mumwe mugari wemuHarare muzvare Dudizile Nyironga.
Nasi ndaenda ndikamira pa queue pa start haven kwangu nemota dzakawandisisa ndofunga over 200 cars dzangadziri pamberi pangu. Queue yasvika but there was so much commotion vanhu vangu vachingoda kuedza kupindira vamwe vangu vari agent panika kwamana vemakomba vangu vachingoda queue kuti vagogona kutakura vanhu but handina kuzokwanisa kuiwana queue yacho yabva yangopera. Asi ndatoswera mushure queue ndofunga natomira 4 hours ndirimo muqueue but handipana chanambowana. Apa ndotosha ndoita sei because ndinge ndichida kuedza kuti timhanyiseka tinozvishandira tega mazuva ano saka mota inenge ichinyatsobatsira pakushanda ipapo kuti tigogona kuwanawo mari vanhu vanje nyaya yefio iri kutotikanganisa kuti tigowanawo mari yekuti tigogona kuzvibatirawo tigogona kutenga chikafu saka nyaya yefio iri kutoshungurudza chaizvo.
Makatanga kuona kuti dambudziko iri raakuwedzera riini chaizvo?
Dambudziko iri takatoona kuti rakuwedzera it was like 2 days before pakaitwa budget ya minister ndo pakatanga kunetsa fuel.
Asi pane tsananguro here yamuri kumbonzwawo kuti chii chiri kukonzera kuti dambudziko iri rirambe richiwedzera kudai?
Hapana zvatatombonzwa nhasi ndatombotaura patwitter ndichitobvunzawo secretary veinformation kuti nhai tiudzeiwo kuti chii chiri kumbonyatsoitika tisamu vari kumbotiudza totarisa kakuseurimene inofanira kutiudza zviri kuitika kuti tigoziva tigogadzirira.
Mugari wemuHarare muzvare Dudizile Nyirongo vari parunhare muHarare makare. Vanhu vana vanonzi vafa nechirwere chekorera panzvimbo inokorokozwa goridhe yemukaradzi kuMount Darwin uye vamwe makumi masere navapfumbamwe vanonzi vari muchipatara pari zvino. Bazi rezveutano muRussia nhasi rapawo Zimbabwe mushonga wekurapa chirwere chekorera ichi. Izvaitwa zvichitevera chikumbiro chesangano reUnited Nations reWorld Health Organization chekumbira nyika dzepasi rose kubatsira Zimbabwe nemishonga nezvimwe zvikwanisiro. Zimbabwe yakatanga kubatwa nechirwere ichi mune musi wa 6 Gunyana. Mukuzeya nezvenyaya iyi Mavelas Mhlanganya weStudio 7 abata mukuru mukuchengetedzwa kwenharaunda mubazi rezveutano vaVictor Nyamande avo vanoti vari kutyira kuti huwandu hwevanhu vanogona kufa nechirwere ichi kuMount Darwin hunogona kuwedzera.
Vanhu vashaika so far i4 but like I'm saying kuti pane umwe munhu anga akashayika watatisina kupika but nekuda kwamainvestigations mafollowups atikita wehave picked kuti pane umwe akashayika ane chirwere chatofungidzira tingangova cholera but what I'm saying is macase sediko zvino we expect kuti anofanira kuwedzera odhabhula because incubation period yecholera but nguva inotorwa nechirwere chichibude pamunhu it's a few hours dzinobva pa 3 hours kusvika about 5-8 days titi kitarisa kuti first case yatakaiwa neane Sunday kuti within the next 5 days vamwe vangu vasina kuingibheta vangu vasati vakutaridza zviratidzo zvokuti varwara nekorera varinge vakuchibuda because even treatment center yedu yavapadhuze navo vanhu vakawanda vakubuda so we expect macase edu kuincrease tiri kukwanisa kubata vese vanenge vachivanga vanorwara vaya nekuvadzidzisa saka vanhu vazhinji vakubuda kuti vawane kurapiwa kwakanaka.
Tiri kunzwa zvekuti hurumende yawana rubatsiro kubva kuRussia panyaya iyoyi yekurwisa chirwere icho chekorera. Pane zvamati manzwawo here?
Ya, hatingati Russia chete, tagara tine masahwira akawanda vari kutibatsira tichikwana rubatsiro kumasangano akasiyana nenyika dzakasiyana. Timaitira tinoita panyaya dzokurapa vanhu kuti kana umwe akarwirwa nedambudziko tinomayatobatsirana kuitira kuti tisanyanyisa kuenda kune dzimwe nzvimbo dzinenge dzisina dambudziko.
Kurudziro yamungape vanhu nyanya vari ikoko kuMount Darwin ndeyei?
Vanhu vari kuMount Darwin tinokurudzira kuti kana vachimwa mvura ngavamwe mvura yakachena. Kuchena kwatinoreva vanogona kuva vanenge vachifashaidza kana kuti kuisa mishonga yematiriti yatiri kuvapa. Kana vachidya chikafu ngavadye chikafu chinenge chichionekwa kuti hachisi kumarwa nenhunzi. Zvese chichipisa kuitira kuti utachiwana hufe. Vachigeza maoko pavanenge vasati vadya vogeza maoko vaendawo kuzvimbuzi. Chatinokoshesa ndiyo nyaya yekushandisa iyo zvimbuzi izvozvo izvo. Kana pane tsine yavanenge vachiita ngavabve vaivhara kana kuti vaisa madota voivhara. Saka ikona kune michero kune mango vanhu ngavageze mango vasati vadya. Chikafu chakarara hachichidi chakapora chiyachi ngavadye zvinhu zvavana zvabikwa papi chero kuri kutenga vasangotenga chikafu chinongofamba ngavatenge zvanhu zvavati chikafu chakaitwa nemhando yakanaka hachina utachiwana hwekorera kungowanikwako.
vaVictor Nyamande vanoshanda mubazi rezveutano vachitaura naMavilas Mhlanganya uye weStudio 7. Vamwe vanongorora zvematongerwo enyika vanoti kuratidzira munyararo kwaitwa neMDC nhasi kunoratidza kuti vatsigiri vebato iri vanoteerera kurudziro dzevatungamiri wavo, asi vamwe vachiti kupedza nguva. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori mukuru weMDC vaDouglas Monzora pamwe nevanongorora zvematongerwo enyika vakarerakira kuZANU-PF vagadzira chirumanzu. Atanga nekubvunza vaMonzora kuti vanoti kudii nekuratidzira kwavo.
Kubvira nekubvira MDC haironge mademonstration anoita zvemhirizhonga kwete. Tagara tichigadzira mademonstration asina kukuwadzana mukati, asi takawana demonstration rakaitika riya ra1 August pakapfurwa vanhu nemasoja. Demonstration ranhasi dingindira raro ranga riri nyaya yokuti toda kuti hurumende igadzirise nyaya dzekushayikwa kwemabasa, nyaya dzeurombo hwapinda munyika muno, nyaya dzemari dzekuti vanhu vanenge vachida kutenga mishonga asi vaakunzi vatenge mishonga nemaUS dollars asingakwanisi kuwanikwa. Saka idemonstration ranga rakanangana nezvinonetsa vanhu, urombo hwapinda muvanhu hwekuti hurumende igadzirise. Kana masoja akasapindira, kana hurumende ikasapindira, kana vamwe mapato vakasapindira, MDC pachayo inogona kuita demonstration yayo iri murunyararo. Hakuna kana window rimwe chete rapuswa muHarare, hakuna kana domasi kana chiwiti hacho chabiwa nhasi muHarare. Sandika kuti ndikudze vana veMDC nekuwane discipline yakaisvonaka kudaro.
Vachiri mhanzi, munoti nekuratidzira kwaitwa neMDC uku?
Vasakangamwa kuti Secretary General weZANU-PF vambofakati zvemhirizhonga zvokuputsa mahwindo kapropati ngazve zvokutanga nokugumisira, ndofunga va iyo zvovazvinzwisisa. Saka vasada kupembedza vachiti hanzi hapana chitoro chaputsiwa. Vaakuziva kwenzi kwenzi kuti iye zvino magrovhosi hurumende yabvisa, ihurumende yakasarudzwa navanhu. Saka kwada kutamba nethe so-called democracy yako unosangana nazvo. Saka discipline yanga iriko. Right, vataura kuti ivo tatina vanhu, pane vamwe vabva kune amwe mapato, iyawo ndoo manyepo aona zvaitika muHarare. Vanhu vanoverengwa nezvigumwe zvamaoko nezvigumwe zvamakumbo ndo MDCU. Zvinoreva kuti dzinogona kunge dziri mhuri dzavatungamiriri veMDC, vazukuru vavo nanasekuru vavo, asi mhomho yeZimbabwe iye zvino nokunaya kwemvura iri kurima.
Vachirumhanzi vanoratidza kuti havana chavaona. Saka regati vatsanangurire, kwanga kuine vanhu veMDC mhomho nemhomho yazadza Jason Moyo Aveni uya tikanozadza Leopold takawira tichidzika naSamora Machel. Saka tinoona kuti isu seMDC taita zvataunganidza tabatanidza vana veZimbabwe. Tochienda panyaya yekuti gloves are off iri kutaurwa nababa Chirumhanzu. Ndinokumbirisa kuti kave tekutanga nekupedzisira kuti hurumende irambe ichitaura masoko ekuti gloves off. Munoda kurwa nani?
Regai tipewo mukana kuna vachirumhanzi. Vachirumhanzi, pindai tinzwe.
Vanhu veMDC leadership yavo vaijaira kungotaura zviri very eloquent asi zvisina substance.
Vamonzora, tanzwa vachamisa vachiti vakasununguka kuti vange vachiumba hurumende yemubatanidzwa kana kuti transitional government yavanenge vachishanda navamunangagwa, vamwe vakabata uku, mumwe akabata uku. Vari kutaura here kuti vakazvipira kuita nhaurirano navamunangagwa?
Takatigara takataura seMDC kuti isu kutaurirana ndiko kwatagara tichida.
Avo vanga vari vaDouglas Monzora, manzwa kubva kuna vagadzira Chirumhanzu. Musakanganwe chirongwa chedu cheWomen's Round Table na8 PM, apo tiri kukurukura nyaya yekuratidzira kwaita MDC uku nemamiriro akaita zvinhu munyika. Aiwa vateereri, tabatasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsiNdebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lechona njani mthwakazi omuhle olamukela kuStudio 7 ngolwesine mhla zimashumi mabili lasishiyagalolunye kuLwezi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bebandla leMDC zitshengisele eHarare namuhla zisola umbuso kamongameli Mnangagwa. Zisithi waqilibezela kukhetho njalo uyehluleka ukulungisisa umnotho welizwe.
Umbikotho omgqoka okutshengisela kwanamuhla ngokuthi thina njengebandla le-MDC sithi ngo-2018 July elections sanqoba. Njengoba sanqoba sithi uMnangagwa kabuye kuhlale phansi kukhangele ukuthi anti kwahamba njani ngoba sithi kanqoba nje uqala.
Izakhamizi zesigaba seMathebeleland ebezifuna ukutshengisela zisithi zifuna kubonjwa ikomishini ezacubungula udaba lwegugurawundi zalelwe ngamapolisa. Iqembu lamantombazana ele nobuntu oBabes Vembube phela baledlalade elitsha. Silo daba lokuphawulwa kwaleli dlalade. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bebandla leMDC zitshengisele eHarare namuhla zisola umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa zisithi waqilibezela kukhetho njalo uyehluleka ukulungisisa umnotho welizwe wona oqhubeka ubhidlika. Ekhuluma kumbuthano wokutshengisela lokhu, umkhokheli waleli bandla uMnumzana Nelson Chamisa uchotoze uMnangagwa esithi abantu beZimbabwe bebephila ngcono phansi kombuso kaMgabe kulakathesi. Ngalokho uChamisa uthe kumele kubunje uhulumende ozabamba intambo zombuso okwesikhatshana kulungisiswe umnotho welizwe lezombusazwe ezingamanga kuhle. UMnumzana Chamisa ukhuthaze uMnangagwa ukuthi avume ukukhulumisana laye bahlale phansi babonisane ukuthi udaba leZimbabwe lungalungisiswa njani. Uveze njalo ukuthi ibandla lakhe lilobele uMnangagwa incwadi kanye leSADC le-African Union, incwadi yezikhalazo elifuna zilungisiswe ezigoqela ukuhlonitshwa kwamalungelo oluntu. Ukuze kube lobubelo kwezenotho, uChamisa ukhuthaze uhulumende ukuthi esule ukusetshenziswa kwemali yama-bond notes, njalo engene kumanyano wamazwe asebenzisa iRand lakwele South Africa. Ududuze uzulu weZimbabwe obhekane lobunzima obumangalisayo kwezenotho esithi iZimbabwe entsha iyeza maduze. Uthe njalo umgcinisihlalo wekomishini yezokhetho unkosikazi Priscilla Chikumba kumele axotshe umsebenzi ukhetho luka-2023 lungakafiki. Asizweni amazwi kaChamisa.
Banga dile ya change they can't deny. Muna muni ka change is coming. Muna fundu ka banga dile ya change is coming. Nothing in the thousand years. Naka zasekuru wangu chiyanga. Naka zulamu wangu kumba.
Bengaphuzisa inguquko kodwa ngeke bayivimbe. Inguquko yeze eZimbabwe lingethuki. Ngeze uChengwa esithi iMDC ngeke yapha yabuza. Ngathi ngizamlanda endlini yakhe ngimtshela ukuthi mdala usuthabe kakhulu lapha. Usubanjwe lidimoni likaSmith yini. Siyakwazi ukuthi isikhathi sesiyeza. Lavota ngobulenge. Yikho sifikise le petition kuSADC ukuze kube lokukhulumisana eZimbabwe. Silungisise konke okuhluphayo okugoqela indaba zokhetho. Sithi kukhetho oluzayo, unkosikazi Priscilla Chikumba kasifuni abe ngu-commission yezokhetho ngoba ulezandla ezinomlomo.
Chikumba une mawoko akasiba.
Lao ngamazwi kamnumzana Nelson Chamisa ekhuluma kumbuthano wokutshengisela kwamalunga ebandla lakhe eHarare namuhla. Kusenjalo ibandla leMDC lithi amalunga alo edale lePhalamende athunyelwe incwadi yiziphathamandla zalelidale ziwethusela ngokutshengisela kwanamuhla. Umbiko lo ubulotshwe ngolimi lwesishona kanje. Zitarangundo zideth, ma freedoms ne ma rights amnoda kukoshesa aya, be careful, kuti security in numbers, haiwanzo batsiri kana wawega, we are gunning for you. Ngesindebele umbiko lo ubaleka kanje. Ika malami ngukufa, inkululeko lamalungelo eliwaqhakathekisayo lawa, qaphelani. Lingacabanga ukuthi livikelekile nxa libanengi, kodwa nxa usuwedwa, hokoyo, sizalilungisa. Sexhume omunye wamalunga eMDC athunyelwe lumbiko njalo ongumgcinisihlalo walelibandla unkosazana Thabita Khumalo waqala ukusichasisela ngenjongo yokutshengisela kwabo namuhla.
Umbiko wethu omqoka okutshengisela kwanamuhla ngokuthi thina njengebandla le-MDC sithi ngo-2018 July elections sanqoba. Njengoba sanqoba sithi umnangagaka abuye kuhlale phansi kukhangele ukuthi andikwahamba njani, ngoba sithi kanqobanga yokuqala. Okwesibili ukuthi ilizwe seline ngekhanda, akulabumnandi kuleli lizwe bakithi, akuselabumnandi ngitsho bona ukuwodwa nje kodaloku. Kunamsebenzi ezitolela izinto ezikhona sikwanisa ukuthenga imali kakudla, ibhondi yabo leya basinika yona ivela isasebenzi zinto lokho eyitola ibhenki yangkhona kakukho ila akulabunandi. So esesukufuna ukuthi kakudingwe ezindlela ukuthi silungise impikisano le ekhona ukuthi kangqobanga ukhetho izeki ivele kayisebenzanga kuhle, amabutho kaphume kuzeki kungalungiswa lekhonokho yeni esesilungiselele ukuthi kukhetho olungasoze lintshontshe xa sesifakelayo sithi ngama-reforms.
Uhulumende ozabusa okwesikhatshana lo elikhuluma ngaye uyabe ekhokhelwa ngubani?
Nxa sikhuluma nge-transitional kuyabe sowusithi laba abantu abalisanayo laba bazake bahlale phansi kukhulunyiswane, besesidinga omlamulankulu abazabamba ilizwe ngesikhatshana sona esisilungisa imigoqo esifuna ibe khona ukwenzela ukuthi kungaze kwabe lempikisano ukuthi ukhetho lutshontshiwe kumbe kalitshontshwanga, ngoba sesidingiwe kusukela ngo-1980 lokhu bentshontshele ukhetho. Singavumelana khonokho ama-reforms lawo, hhayi umlamulankunzi lo usezabiza ke ukuthi xa kusenzakala kumbe kuyabuyela kukhetho kumbe impumela yakhona kuyabe kusukela ngokuthi kuvunyeleneni lapho kade ehlalisane khona lezano lakhe.
Ungomunye wabameli be-MDC edalele ephalamende abathole imbiko elethuselayo ngokutshengisela kwanamuhla ivela edalele ephalamende. Ungasichasisela ngalo mbiko?
Lami kungithide ingqondo ngoba ephalamende ngithe sengibuza u-clerk of parliament ngimuze sehlafuna amazinyo esithi yena hhayi yena kakwazi ukuthi kuyelwe ngubani. Ngathi manje mina ngile nkinga xa usitsho njalo ngoba lokhe lavula u-text.co.zw lo akula enye imeseji engenayo ngaphandle kwemibiko evela ephalamende. So lifuna ngibuze bani ngoba inamba lingiyazi ukuthi ifake imbiko yephalamende. Kwabesithina kakwazi ngathi hayi mina ngazi ukuthi inikelizantsheli ukuthi umbiko lo uvela ngoba kulomunye umuntu othumelayo ngaphandle kwephalamende. Ilawo amameseji maningi afika 100 akula izinga eyodwa evela ngaphandle kwephalamende.
Unkosazana Thabita Khumalo ngomgcinisihlalo webandla le-MDC njalo ulilunga ledale lephalamende.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lifisa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Izakhamizi zesigaba seMathebeleland ebezihlose ukutshengisela zisithi zifuna kubunjwa ikomishini ezacubungula udaba lwegugurawundi izalelwe ngamapholisa. UChris Kande weStudio 7 uxoxele umqondisi wenhlanganiso yabathintwa ngumbhuqazwe lo ePost Independent Survivors Trust, umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda oyisikhulumeli sebandla leMDC njalo kobulawayo.
Baba Kande, ikuthi izinto zeZimbabwe ziyahlupha, amapolisa anqabile ukuthi abantu batshengisele, abantu befuna ukutshengisela bekhumbula ucuku lweGukurahundi kuinto edlule nethi-petition ku-High Court, kodwa-ke amapolisa pho ukuvuka njengezivunguzane bala ukuthi bademonstrate lokho kuzondisa abantu abaningi kakhulu. Njalo siyamangala ukuthi balelani ukuthi iGukurahundi ikhulunywe ipredishwe, njengoba siyabona u-former president Mahlante we-South Africa ulapha eZimbabwe uzecubungula ngabantu abangu-6 ababulawa ngamasosha. Lakho lokode kungaba ngcono ukuthi abantu bathathe advantage ye-commission, kwenzela ukuthi idumbu jena commission bethi hambake commission ivulwe, abantu bazi ukuthi kanti okwenzakala ngama-1980s entumbane kwahamba njani, leGukurahundi yaqeda abantu over 20,000 kwahamba njani. Yikho-ke amapolisa alile ukuthi bantu batshengisele. Yikho-ke siyamangala kakhulu ukuthi lokhu kwenziwe ngenxa yalo.
Injongo yona kahle kahle ibingeyani? Ungasitshela ikakhulu lokhu kade kulotshwe kuncwadi yezikhalazo kade lifuna ukuthi iye khona le elifuna ukuthi iye khona?
Hayi, injongo ngeyokuthi abantu bafuna ukuthi into yeGukurahundi layo icubungulwe, kube ne-commission ezakhuluma isifise, ngoba abantu ababulala abantu Bhukazwe lokhu bekhona, labo baba ophezishini labo babo osekaramayi basaphila. Yikho-ke noma iningi yangikhona abanye sebazizula laba amadaka amanye akhona, kungaba ngcono kukhulunywe bekukhulumiswana umlotha, bekuyahlawulwa, bekwenziwani. Ngokuthi into lingayekela ukukhulunywa, iZimbabwe abantu bayatshona lokho bengazwanani kuze kuite amadonga abe le mpondo. Yikho sina sithi kungaba ngcono ngoba kaphelwa bahlumukezwa, nanamuhla abanye abantwana abalanjela ama-birth certificate ngazi ukuthi bathi bayabaphathisa, bafika bakhuluma okuningi lalaba abathiwa ama-birth certificate kubhalwa amanga uzokuthiwa umuntu waphongufa aba anoni ukuthi wabulawa yini. Yikho-ke konke lokhu kubuhlungu kakhulu ngabe emandebeleni
lemisbenzikani. Abaqoqe wonalo umbuthano bekuzinhlanganiso na kumbe ngabantu nje besigaba semandebeleni?
Ye, kubanje baba abantu abahlungula izwa iGukurahundi iningi yawo siphethela kunhlanganiso esingathi civil society.
Umnumzana Felix Magalela Mafasipanda ngumqondisi wenhlanganiso yabantu abathintwa ngumbhuqazwe weGukurahundi ePost Independent Survivors Trust.
Bantu baselupane, ngilitshayela ihlombe ngosekelo lwenu nangothando lwenu ngokuza ngobuningi kungxoxo ebiselupane Women's Center. Kwabakhuthekile ingxoxo, ithuba lisesekhona. I-Studio 7 eye Voice of America imanyene labe-Media Center ikwethulela ingxoxo ephathelane nokuthuthukiswa kwedolobho elalisaziwa ngokuthi kukwantuthu ziyathunqa ngenxa yamafekitali ayethunqisa leyo ntuthu. Akusenjalo kathesi, ngoba amafekitali lama-industry lawo amaningi seyavala. Kwenziweni-ke ukuthi lawo mafekitali abuyele kontuthu ziyathunqa? Nanti ithuba lokuhlanganyela lami uPractitioner Jeremiah weStudio 7 ngolwesihlanu 30 lwezi kusukela ngo-5:55 kusiya ngo-5:57 ntambama e-Rainbow Hotel. Lingxoxo siyayisakaza enkundleni yokuxoxisana ye-Facebook emakhasini ethu awe-VOA Shona, VOA Ndebele le-VOA Studio 7.
linga kuchwa ileli tuwa bantu bakobula wayo lokutsho imibono yenu ukuthi kwenziweni ukuthuthukisa leli dolobho libuyele esimeni salo sokuba kontutu yathunga.
Izakhamizi zeLupane ziyakhonona ngokuncipha kwamadlelo ezifuyo zazo kulandela ukuphawulwa kwalindawo njengesigodlo. Zithi njalo izifuyo zazo ezibonakala lapho sekulidolobho khona ziyathunjwa ikhansili abanikazi bazo bahlawuliswe. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zeLupane zithwele imikhono emakhanda kulandela ukuthunjwa kwezifuyo zabo yikhansili uma zingabonakala edolobheni leLupane lapho okwakungamadlelo ezifuyo zazo. Eyodwa inkomo ihlawuliswa amadola ayisithupha ngelanga, i-$6. Zikhuluma emhlanganweni we-Town Hall eLupane Women's Center eqoqwe i-Voice of America imanyene le-Media Center kuxoxiswana ngombuso sowezabelo. Izakhamizi zeLupane zichaze ukuba ukubotshwa kwezifuyo zazo kukhombisa ukuba uhulumende kaqotho ngodaba lombuso wezabelo ngoba kazange akhulumisane lazo ngomthetho omutsha wokuphungulwa kwamadlelo ezifuyo zazo. Ukhansela wemachia kuward 15 eLupane umnumzana June Mpofu uvumelane lezakhamizi ethi isiqinti sakhe sihlanganisa idolobho lemizi yezakhamizi, ngakho ukhangelele ukuba lomhlangano leziphathamandla zikahulumende ngalolu hlupho.
Yes, nguhlelo lokuthi siyokhulumisana ngoba abakade bebambile ababambileyo edorobheni ngoba iwadi le ihlanganisela idorobho lemakhaya. Ngokunjalo ngikhangelele ukuthi sikhulumisane ngoba kuthethwe isikhatshana bengaka appointwa ngu-honorable minister kufanele bakhangelane lapho lokho. Ngokunjalo ngijonge ukuthi siyokhulumisana lami banginikeze ama-bylaws abo siwabone ukuthi ayakuvumela yini ukuthi kwenzeke ngaleyo ndlela.
Isakhamuzi seLupane unkosikazi Grace Ngwenya uthi inkomo ziyabanjwa njalo abanalwazi bahlawuliswa amadola ayisithupha isifuyo sinye ngelanga.
Inkomo ziyabanjwa ziyabhadala ngizingalela $196 because ngiyathatha iziki ngikhathi imali esabekayo. Yikomo ngodonki ngombuzi yikho kuyafana abantu asilalwazi ukuthi senzeka baswelulwazi ukuthi bangaqonda ngaphakathinjenaus imali zithathwa yikhansil kusho ukuthi kumnyama leso 19 into zonke kuya ngokufunda njalo okunye ukuthi siye sabungena emahofisini siyakhuluma izinto ukuthi lapha siyonakale lapha siyonakalei le migwaguja ezilayo mantoni siyafawula izinqola lezimoto ezizezi azisahambi nezi umgwaqo sekafa.
Unkosikazi Rosemary Ndlovu Mlalazi olomuzi duze lenkamba yamapholisa ubanjelwe inkomo ngomvulo uthi ubhekane lobunzima.
Mina uhlupho engilalo lwenkomo yilokho sokwayenziwa yi-local board. Bazithatha daily kumbe bangazibona bazithinte khona. Mina ngingumakhelwane wepholisi, so bazithathe khona ngale pholisi bayizivalele esikithi. Nxa khona khona sokuthiwa zikhitshwe, imali yangikhona kayi iyabe ingekho. Njengayizolo kupho sekwatshonisa ilanga ngingelayo imali ngoba bebezithethe kumbe mande kwaphindwa futhi izolo. So lolu duba sikwazi lokuthi singaliqeda ngani. Abaladonki abalani konke abakuficayo kusemahofisini bayathatha. Kukanti laphana kwakungamadlelo azo. Even dakhona pha lapho kwakuyi-town osokuyi-township yangkhona ngamadlelo azo. So silobunzima bokuthi senzena sikwazi.
Unkosikazi Oli Sibanda isakhamuzi seMpofu uthi izifuyo zabo ziyathathwa zivalelwe.
Mina ngisakhamuzi seMpofu nje. So inkomo zethu ziyabuya zizokudlala ngapha ziyasuka ngalezi zibuya. So inkomo bayazithatha ezivalele so ngazivalela inkomo ilele kwelanga le-1 i-$6 so ngawuthi ngenkomo ezingu-10 ezivaleleyo shouthi kumele wazi ukuthi kusasa khona khipha $60 so luhlupho esithwele nzima kakhulu ngaluhlupho lwakhona lonelo asikwazi ukuthi singenzani wa vele ziyathathwa sokuthi inkomo ukuthi senze ngasikwazi.
Ugogo unkosikazi Mathani Mlotsha osegogekile uthi ikhansili isibaqedele inkomo.
Ukubuya lapha bengibuyela ukuthi wangibona ndokhe ngiphakamisisa ngithi ngifunge ngikhulume ngizo. Kathesi ngilohlupho ngiyokuthi inkomanyanyana kwami. Ikhansili yona lela isisiqedele inkomo le mali. Ngoba zingavele zichaphe zibuye ngapha kumele zilandwe zilotshwe kuyefayinda one uzayithatha ngaphi nisigogo sona imali yona leyo kuzesifayinda ukuasifayindele inkomo lokanti kodwa ibambe inkomo hhayi mntanami kufuna okunzima.
Ophila lobugoga unkosikazi Jacqueline Mpofu uthi izifuyo zabo sezithathwa ikhansili ngakho bona abalamuntu obamelayo njalo oyelusa izifuyo zabo loba nje zisemadlelweni azo lapho osekulidolobho ziyathunjwa abaselamali bahlala behlawula bayaphetha bengabayanga bacela ukuba abalwela amalungelo abantu lezifuyo bangenele. Isigodlo senyakatho emandebeleni iLupane iphawulwe ngomnyaka ka-2000 ukuba yisigodlo osekuchiye izakhamizi ezikulo umango seziphila nzima lekhansili ngoba izifuyo zingaya emadlelweni aselidolobho ziyathunjwa zihlawuliswe okuludubo abangaziyo ukuba baluqondise kubani. Ngimele iStudio 7 ngiseLupane ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ku-livestock lamhlanje kuhlelo lwabesifazane kasihluzeni bomama sihlaziya ukutshengisela kwebandla le-MDC eHarare namuhla. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inkampani yakwelebhilithane AG4S ithi izisebenzi zayo ezinhlanu zidutshulwe zafa kwele Afghanistan. Kambe ukutshengisela kwe-MDC eHarare namhlanje kuphumelele na? Nxa sikhangela inani labantu abatshengiseleyo kungathiwa kuphumelele kodwa ekufezeni injongo yokutshengisela kungaba kule mibuzo. Ukuhlaziya lolu daba usithanikile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo umsekeli wesikhulumeli seMDC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu endawonye lomnumzana Walter Nsulunkuli Mbongolwane ingcwethi kwezombusazwe onguye osungula lingxoxo.
Ebandla le-MDC selezi 20 years manje lisenza into efanayo abatshintshi indlela abayenza ngayo abakaze bathole utshintsho ngokudemonstrate-a. Siyazi ukuthi bahambile abantu beyaningi si kubonisa kakhulu ukuthi ye uthanisa nguye owakhethwa ngabantu kodwa siyazi ukuthi ibandla le-ZANU-PF vele aliyavumelalele ukuthi abantu abaningi bafunani. Ukuthi abantu badubeka imisebenzi etholakali bahola imali engasebenziyo kuyaziwa lokhu ezinjalo kuluhlelo oluvele lukhona olukuthathela abantu impahla zabo njalo abantu emdc yasezakulungise lokhu.
Ingqobe isikuwe mnumzana Ndlovu.
Njengoba sethilo-ke okambongolwane abantu bezanu-PF singathi basabhoni kabalaleli kabafuni ukwenza okufunwa ngabantu. Yikho-ke njengebandla sesisethina ama-demonstrations ethu azashintsha. Kathesi besenza nale demonstration ukuthi siyenze ama-awa amabili amathathu abantu bathayise kodwa ngokuya kwesikhathi sizenza ama-demonstration ukuthi sizahamba siyekhempa e-state house kumbe siyekhempa e-parliament siyekhempa-ke ema-ofisini akohulumende thina sifuna ukuthila kuzokutshintsha ngokungatshintshwanga kasisuki khona lapha yisi sidaba esilandelayo ngama-demonstration esiyakiso ikanti-ke laye-ke umnankakho kuzamyangisa ukuthi kubonakala abantu athi uyabakhokhela suku zonke behlala besemgwaqweni bekhalaza ngezinto eziningi abafisa ukuthi ngawo uyazilungisa kodwa yena esehluleka ngokuthi engena waqamba amanga wathindisa abantu izulu lomhlaba wathi yena ulete uhulumende we-Second Republic uhulumende ozehlukano lokamgabe kodwa eqinisweni uhulumende wakho umnankakho simbona ewesi kulokamgabe ngoba abantu sebehlupheka wesi abantu sebelamba wesi akusela mafutha ukuhambisa izimota akusela kudla ezitolo lapho kutholakala khona kuyabe kudura kakhulu akusela mali ethengayo yikho-ke simbona ewesi-ke kulo mgabe-ke uhulumende kamnankakho yikho-ke sizamfosa-ke loba engafuni ukutshintsha sizafisa ukuthi aze atshintshe ngoba sizaqhubeka ama-demonstrations-ke esengena kwisigaba sesibili sokuthi-ke kasisuke engatshintshanga sizakhempa sihlale khona lapho ngoba abantwana bezimbabwe abaningi vele kabasebenzi kabavukele emsebenzini
ubona leli nyathelo lisebenza mnumzana mbongolwane
alingeke basebenza ngalesi sizathu abantu basezimbabwe isikhathi esiningi bayazi into ofanele bayenze kodwa kusuka kungene ubugwala obuthize ubugwala kucala kuwe laba abakhokhela ikakhulu abe-opposition manje uzobukhuluma kahle esithi bazayenza ukubonisa ukubhikisha okwesikhathi eside kodwa siyazi ukuthi nxa beyenza isikhathi eside izaniphephi izaba lamaqhinga amaqhinga okuthi bangeneleke bangene benze sengathi yabo ngabanye abaphakathi beqembu le-MDC siyabona kuthiya phambili abantu be-MDC bazaxabana bodwa bexhatshaniswa yiwo la ma-demonstration bexabana bengazi ukuthi khona sebengenele yisitho esiyizamtefu njalo yiso esizabachwitha ningabeleku besenza la ma-demonstration sibone e-parliament abantu be-MDC bethaywa ukuthi abasukumelanga umnankakho bephinde futhi bethathe izikhalazo zabo bezihambise kuye lo umdenda ukuthi umdenda abe nguye olalela izikhalazo zabo indlela abasebenza ngayo abantu be-MDC basafanele bafunde kakhulu ngoba siyazi ukuthi na ufuna ukuthi welaphe esingathina imalaria awungeke ukuthi wena uye kumyane uhambe kumyane laphana futhi wena myane isicela-ke ukuthi izikhalazo zabo lezi primalaria la sted malaria uyani kanti angasitshela ukuthi imalaria iceda kanjani yikho kwenziwa abantu yenzi
kodwa okuyikho abangakwenza kuyini
ngesikhathi kuyiwa kuma-election i-MDC yayikwazi ukuthi kona akulungelanga ukuthi kuyiwa kuma-election kona bekwazi ukuthi kona indlela endlele erana ngayo ama-election ayitshintshanga ama-election azatshontshwa ngendlela azabe ehlale etshontshwa ngayo bona bangena kuphela kunjalo bethembisa abantu amanga ukuthi kona kathesi bazathatha akufanelanga bangene kuma-election akufanelanga bahambe ephalamente naleyi abacabanga ukuthi kona ilo mnankakho abangamgqugqaziwa bengahambi akufanelanga nje baparticipate anyway lapho okubonisa ukuthi wena bayavumelana lokhetho lolo lwadlulayo
elakho elokugcina mnumzana Ndlovu ungezelela lokuthi lokho kokuthi umongameli mnankakho akasiye umongameli oqotho libona ngani engavuma yini laya aphongwe ehlanje esihlalweni
kumele abekwazi sihlale simkhumbuza suku zonke kwenzela ukuthi lanxa esehofisini angayikholisi ithemu yena leyo abehlala abantu bemkhumbuza ukuthi wena utshontshe ukhetho ulisela ayisituko kumele ube sekuhlalweni labo-ke kuyabehlisa isithunzi kwi-international community ukuthi babonakale behlala bechaya-ke abantu babonakale behlala bethethisa abantu kubonakale abantu behlala begijima emgwaqweni besola lokhu nalokhu yani
Longo mnumzana Edwin Ndlovu umsekeli wesikhulumeli seMDC kobulawayo obekhuluma endawonye lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Walter Nsonunguli Mbongolwane bebelothandekile emhlanga weStudio 7 Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isikhuthaze amalunga ayo ukuthi angayi emsebenzini ngeviki ezayo. Le nhlanganiso ithi lokhu kuyabe kuyikutshengisela phezu kokungaphiwa iholo ngedola leMelika. I-R2s ithi ababalisi kabawafuni ama-bond notes ngoba elelesi sindo esiphansi kakhulu kule dola leMelika. Mthwakazi kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungamilinkomo. lilale.